Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 5 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba. Senzire kuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoramba mashoko ari kutenderera pamadande mutande ekuti sarudzo dzemabyelections dzichaitwa muna kubvumbi gore rinouya, apo vanhu vanga vopemberera zvichitevera mashoko aya. Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nemashoko ehurumende ekuti yakaumba chikwata chichange ichiongorora zvinobudiswa nevana veZimbabwe pamadande mutande iri recyber security risati rave mutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaramba mashoko ari mugwaro riri kutenderera pamadande mutande ekuti yakatara musi wa23 kubvumbi 2022 sezuva ringangoitwa sarudzo dzemabyelections dzeparamende pamwe nemakanzuru. Mukuru anoona nezvesarudzo kana kuti Chief Elections Officer weZEC vautoile Silai Gwana vaudza Studio 7 kuti mashoko aya handi echokwadi, vakati tibate mutauriri weZEC Commissioner Joyce Kazembe kuti tinzwe zvizhinji, avo tatadza kubata. Mamwe masangano pamwe nevanhuwo zvavo vanga voratidza kufara kukuru nemashoko ekuti sarudzo idzi dzingangoitwa gore rinouya, vachiti kushayikwa kwevamiriri mumatare eparamende pamwe nemakanzuru mune mamwe matunhu kwanga kuchidzorera shure mabasa ebudiriro. Mabasa ose ane chekuita nesarudzo akambenga amiswa muna kurume gore rapera senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Matunhu akawanda akasara asina umiriri zvichitevera kudzingwa kwedzimwe nhengo nebato reMDCT, vachinzi vakasiya bato iri vachienda kuMDC Alliance, uyewo kushaya kwevamwe vaivi vamiriri. Tabata vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobosbunu avanoti dai gwaro iri ranga raburiswa neZEC, changa chiri chinhu chakanaka chose kuti sarudzo idzi dzichiitwa sezvo kunonoka kwadzo kuri kutyora kodzero dzevanhu dzavanopiwa nebumbiro remitemo.
Chiitiko ichi chinhu chataigona kunge tichizofara nacho kana kuri kuti ZEC Zimbabwe Electoral Commission yaburitsa gwaro rakafanana nairoro, asi kana takatotarisa gwaro racho panguva ino yatiri riri kuratidza kuti harina kubuda zvakanaka sematarisiro atinoita kuti kana Zimbabwe Electoral Commission ichiburitsa magwaro inoteedzera nzira dzakati nedzakati. Tangoriona richitenderera mumhepo, sakureva kuti hatisatisanyatsorigashira segwaro rabva kuZimbabwe Electoral Commission.
Tomboti Zimbabwe Electoral Commission inozoburitsa zvakafanana nezviri mugwaro izvi zvidha mungataura pamazuva iwayo aziviswa.
Ndingangoti tinenge tichitogashira nekuti chinhu chatakatomirira chatiri kuti tatove kutiri kumashure kwemwaka, saka chinhu chataitozonogashira kana vanga vachitozotudza kuti ndo mazuva acho avakatara zviri pamutemo zviri pachokwadi, chinhu chekutoti tinenge tichifara chaizvo kuti vaita chinhu chakanaka kuti vagone kugadzirisa panogona kunge pakakanganisika pakufamba kwatakanga tichiita panyaya dzemabyelections dzesarudzo dzekudzosera vamiriri veparamende nevekumakanzuro. Saka chinhu chatinenge chakatotarisira chaizvo, saka takatyunga kuti pamwe dai ranga razobuda pamutemo taizokwanisa kutaura zvikare kuti nesuwo takagadzirira kusarudzo idzi tinge tichipinda madziri tichiona kuti tinofambawo sei.
Zvii zvikuru zvamungati zvakakanganiswa nekunonoka kuitwa kwesarudzo idzosi?
Kana tichitarisa nyaya iye saru zizo tinoona chekutanga kuchikorwa kwepumbiro remutemo wenyika nekusaitwa kwesaru zizo chechipiri tigoona zvekare nekuti saru zizo dzinoitirwa kuti vanhu vatsvage vatungamiriri vavo nevamiriri vavo saka kureva kuti izvozvo tine vanhu vangasvike kuma 300,000 vanenge vasina vamiriri kuparamende pamwe chete nekumakanzuro kureva zvichemo zvavo zvinyunyuto zvavo zvavanotarisira munzvimbo dzavanofanira kunge vachitungamirirwa nevanhu avo hapana ari kuenda nazvo kuparamende kana kumakanzuro kwazvinofanira kunge zvichitaurwa izvo zvinyika yanga iri muchishugadzira bhajeti kune vasina kutopinda vanenge vaine macontributions asingazotorwa nokuti makanzira avo havapo zvichizotarisa zvekare maMPs anosvika iwo 28 vakawanda chaizvo kuparamende isina vanhu vakana kunenge kwatove nekutyorwa kwedzimwe kodzero dzinogona kunge dzisiri dzesarudzo chete asi dzine zvekuita nekugara zvakanaka kwevanhu kana mune zvekuwana zvemashandiro nekuwanikwa kwemvura zvipatara nezvinhu zvakasiyana siyana
takanzwawo vezimbabwe electoral commission vachizivisa kuti havana masimba ekubuda nemazuva anoitwa sarudzo zvinobva kumutungamiri wenyika zvii zvamungataura padanho iroro
ndofunga seelection resource center tangobvira tichiti isu kunyange komishoni ichiwana yainganzi proclamation iyoyo kubva kumutungamiriri wenyika ivo vane matanho avanokwanisawo kutora zvekare kuti kukanzurwa kwesarudzo kunge kuri pamutemo semaonero edu iyi nyaya iri kumatarezi mhosva saka tinogona kutadza kutaura zvakawanda asi tiri kuti isusu pane maitirwa zvaifanira kuti zvinge zvakaitwa taiti vaifanira kuenda kunotsvaga yatingati court order kuchirungu kana kuti gwaro ravanopiwa nekoti kuti aiwo takubvumidzai kumbomira saka kureva kuti ivo vekomishoni zvekare nemutungamiriri wenyika nevakapa instruction yekuti suspend the elections vese vanga vachiwana kunge vakatora gwaro rinofamba zvichitera zviri pasection 235 yeconstitution yenyika yezimbabwe inotarisa mashandiro emacommissions akazvimirira ega
vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reelections resource center vasolomon bobos bunhu vari parunhare muharare nestudio 7 mamwe masangano anomirira vatori venhau pamwe neanorwira kodzero dzevanhu munyika anoti haasi kufara nedanho rehurumende rekuongorora zvinonyorwa nevanhu pamadandemutande eindaneti bhiri rinoona nezvemashandisirwo emasaisai nemadandemutande recyber security and data protection bill risati radzikwa kuve mutemo wenyika thomas chiripasi anotipa nyaya iyi
mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika wecrisis in zimbabwe coalition unoti hausi kufara neurongwa hwehurumende hwekuumba chikwata chichange chiongorora kuti veruzhinji vanenge vachitaura kuti chiipa madande mutande kana kuti pasocial media gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza bepanhau renews day kuti vanhu vanofanira kuisa mashoko anovaka kwete kuputsa nyika pamadande mutande avo hatina kukwanisa kutaura navo pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vanik mangwana kuti tinzwe kuti mashoko avasiri kuda kuti vanhu vataure paindaneti ndeapi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo asi mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vamavhela skumalo vati danho ratorwa nehurumende iri rinokanganisa veruzhinji kuti vataure zvavanoda vakasununguka vachiti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu
tinoona izvi zvichityora kodzero dzevanhu zvakanyanya kunyanya takatarisa nekodzero dzakafanana ne freedom of speech, freedom of association, the right to privacy, zvakare ne freedom of the right to access to information zvizvarwa zvemunyika tichiitarisawo zvakare takanangana nekutiwo tine bhiri rakatopfuura nemusenate riri kuedzawo zvakare kuongorora maringe nenyaya yecyber security iyoyi saka izvi zvinotyora zvakanyanya kodzero dzevanhu munyika
mutungamiri wesangano remedia institute of southern africa muzimbabwe vatava nemoyo vati danho rehurumende iri rinokanganisawo vatori venhau mukuita basa ravo vakasununguka
hurumende haifarwi kunge iri pamuberi pekutyora mutemo wenyika bumbiro remutemo section 57 inoti munhu wese zvake ane kodzero yekuchengetedza mashoko ake nekutaura kwake zvisina kumbunyikidzwa tinotaura tichidaro kunyunyuta kwedu nekuti hurumende yabuda kakawanda ichitaura kuti inoda kunge ichi bata neruoko rune simba famso mashoko pamasaisai
izvi zvatsinirwawo na vana ejonya mutumbu avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Union of Journalists pamwe nere Media Alliance of Zimbabwe
zvinounza kukanganisika kwebasa rekufambiswa kwemashoko nokuti vatori venhau havangashande mune zvakanaka kana muri kana vachitya kana kuti basa ravo riine hutariri hwehurumende ipo paine boka ragara riripo mapata agara aripo mitemo yagara iripo inoona nezvekuchengetedzwa kana kuti inoona kufambiswa kwebasa iri zvakanaka
zvichakadai vakumalo vashora hurumende nekuumba chikwata ichi panguva yomutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vasaina bhiri iri kuti rive mutemo wenyika
hazvibatsiri kuti nguva yatiri kurarama tiri mairi ino senyika uye tichidyidzana nenyika dzose dzepasi rose tiunze mitemo inotyora kodzero dzevanhu saka ndoo makonsenzi atiri kureiza isusu zvikuru sei izvi zvichiitwa takanangana nesarudzo dzatiri kutarisira kuita mugore ra2023 zvinotyora zvakanyanya kodzero dzevanhu
sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ratiwo riri kutyira kuti hurumende ichashandisa mutemo uyu kana vamunangagwa vachinge vaisa runyoro rwavo kuti bhiri iri uve mutemo wenyika kuzombunyikidza kodzero dzevanhu zvikuru sei vanorwira kodzero dzevanhu vatori venhau pamwe nevemapato anopikisa bhiri iri kana rave mutemo richange richibvumidza hurumende kuti ipote ichidongorera mumadande mutande evanhu ichiona kuti vari kutaura zvipi bhiri recyber security and data protection iri rakapasiswa nedare reparamende rikazopasiswa zvakare mudare resenate muna chikunguru bhiri iri ramirira kuti mutungamiriri wenyika asaine kuti rive mutemo wenyika hurumende yakambosunga mutori wenhau Hope Chingono mutungamiriri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa iri vaJob Scala nevamwewo mushure mekuburitsa mashoko ainzi nehurumende aisvibisa zita renyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vanoongorora nezvemitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari veglobalpetrolprice.com vanoti Cape Verde neZimbabwe ndidzo nyika dzemuAfrica dzine mafuta ekufambisa dzimotokari anodhurisisa muAfrica yose. Kutanga nhasi mumashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yati yawedzera mari yemafuta ekufambisa dzimotokari pane vanotenga nemadhora emunyika. Asi vakawanda vanoti hakuna vari kutenga mafuta aya nemari yemunyika sezvo vanotengesa vachida mari yekunze. Peturu iri kuwedzerwa kusvika pamari yemaRTGS inoita 136 emadhora nemasendi 44 kubva pazana remadhora ne22 nemasendi 10 nematatu kana kuti RTGS $122.13. Dizili rawedzerwa kusvika pazana remadhora ne33 nemasere nemasendi 90 kana kuti RTGS $138.70. Asi pamari yekuAmerica hapana hapo chashanduka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Zimbabwe ndonyika ine mafuta edzimotokari anodhura kudarika nyika dzese dzemusadak region. Mari yanga ichitengeswa nayo mafuta ende uye inototengeswa nayo mafuta panguva inoyi yakakwirisa kudarika dzimwe nyika dzakatikomberedza idzo dzinounzawo mafuta dzichishandisa pipeline yemuno muZimbabwe kana kuti nzira dzemugwagwa inonzi road haulage dzakafanana nana Zambia. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru.
Matini Zimbabwe inotengesa mafuta nemutengo wakati kwirei zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri muAfrica muchinyanyo pamuenzaniso dziri kuchamembe kweAfrica. Mune nyika idzi mafuta ekufambisa dzimotokari aya ari kutengeswa nemari yakawanda zvakadiva boro.
Ndingangoti mari yemafuta palita rimwe chete padiziri kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita iyo dola then kana kuti dola rimwe chete rekuAmerica then mari yepeturu kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita dola nenomwe kuroti dola 7 cents Asi Zimbabwe inenge ine ma price mafuta iwayo pa diesel inenge ichiita dollar rimwe chete ne 38 cents kupeturu inenge ichiita dollar rimwe chete ne 48 cents. Saka kuti mitengo yemafuta yakakwirisa.
Kana mitengo yemafuta yakakwirisa iwe kufambisa dzimotokari, zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvinhu zvinokonzeresa kuti mitengo inotengeswa nayo zvigadzirwa nezvinhu zvinodyiwa mukati menyika zvinge zvichidhura, zvinowedzera ndingangoti kukwira kwezvinhu kana kuti inwa inflation pachirungu.
Madorongodza matambudziko anosangana nenyika kana isina kugadzirisa nyaya yemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndo vane basa rekugadzirisa nyaya dzakadai. Munotarisira kuti vaite sei nyika yatarisana nebudget mwedzi uno wambudzi?
Tinovimba kuti vatange vachitarisisawo panyaya yemafuta iyoyo pabudget kana kuti urongwa hwemari huri kuuya mumwedzi watakatarisa unouyu.
Ko, chii chinopa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe adhure kudarika dzimwe nyika dzose? Kana imi muchiti tichitarisa nyika dzemusadhaki kana kuti dzekuchamhembeko yeAfrica, dzimwe nguva dzinoshandisa nzira dzimwe chete kupinza mafuta edzimotokari munyika dzacho.
Chinonyanyisa kuitira kuti mafuta emuno muZimbabwe anga achidhura kudarika dzimwe nyika inyaya yemitero inotorwa nehurumende. Ndingangoti parita rimwe chete rega rega rediesel kana peturu, hurumende inotora mitero inosvika iyo 50 cents kureva kuti chikamu chedhora rekuAmerica chinenge chichienda kuhurumende. Tatarisa mari dzemitero dzinobhadharwa neavo vese vanotengesa mafuta edzimota dzinenge dzichibhadharwa zveiri mari yekunze. Kureva kuti mari iyi yakawantisa ndo inoita kuti mafuta edzimotikari yanga achidhura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19 uye vamwe makumi maviri nemumwe vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Vatatu vavo vari vana vechikoro, vaviri kumanikaland nemumwe chete kumateveleland north. Kufa kwemunhu mumwe chete uku kwakasiya uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 wasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevashanu kana kuti 4,685. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera hwakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine zana negumi nevaviri kana kuti 133,112. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matatu nevapfumbamwe kana kuti 3,345,309. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 2,625,597. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House muAmerica wakaburitsa nemusi wechina mitemo mitsva inobata kubayiwa kwenhomba yeCovid-19 inobata makambani emuAmerica nevashandi zana kana kudarika, achisungirwa kuti vashandi vavo vange vabayiwa nhomba yekudzivirira denda iri panosvika musi wa4 gore rinouya kana kuti wovhenekwa kangangosvika kamwe chete pasvondo. Mitemo iyi ichabata zvizvarwa zveAmerica zvingangosvika zviuru makumi masere nezvina kana kuti 84,000. Apo zero rekisimusi roswedera, vamwe vana muzvinabhizimusi muguta reFrancistown muBotswana vave kuchema-chema vachiti kuvharwa kwemabhodha eZimbabwe kuchaita kuti varasikirwe nemari, ukuwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutenga pamwe nekutengesa zvichiti zvodya nhoko dzezvironda. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazo mtungamiri wenyika havae masonu mnangangwa wakanye venusa zinu mnakurume gorerino mabode enyika kana mbaka varwa senzira kuzivirira kuparira kwa dendare COVID-19. Asiku varwa kwa mabode uku kurukuita kutiva na mzina business mkutare Francis Town Botswana pamoche tenezu zarwa zwe Zimbabwe zinora ramani kutengane kutengesa kwenyika zakatendeleza Zimbabwe kana kutiva cross-border traders vaomegwe na upenyu. Nokudano vana mzina business ava pamwe chete nevanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu vakumbira hurumende yeZimbabwe kuti ivhure maboda sezvo zororo rekrisimusi roswedera. Mumwe muzvina business vatomodzobo avo vane chitoro chinotengesa midzi yakasiyana siyana muguta reFrancis Town vanoti vatengi vavo vazhinji vanhu vanobva kuZimbabwe.
Ndinofunga kuti nguva yakwana izvozvo kuti maboda achivhurwa nekuti zvinobatsira nyika yeZimbabwe uye neBotswana. Kune zvakawanda zvekuti vana vane Zimbabwe vanozvida muno muBotswana but vari kuzvishaya nenyaya yekuti maboda akavhara.
Vanoti uwandu hwevanhu vachiri kubatwa nedenda reCOVID-19 munyika zhinji waderera kwazvo. Vaenderera mberi vachiti hurumende yeBotswana yakavhurira vanhu kubva muna Gunyana, izvo zvinoratidza kuti denda reCOVID-19 rave pasi.
Zvinenge zvadzikira urwere hunenge vakwanisa kukontrola nekuti vanhu vazhinji sofa vavaccinatwa, maawareness aitwa akawanda, vanhu vari kuzvidzivirira through mamask nekusanitize. Saka vanhu vane ruzivo rwakanyanya neCOVID.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanotenga nekutengesa reZimbabwe International Cross Border Traders vaDennis Juru vanoti kuvharwa kwamabhodha kuri kuita kuti vanhu vanhongesvosve nemuromo.
Zvakaoma zvikurusa zvekuti vamwe vakatosiya havachisiri macross border traders, vamwe vakatoenda kumusha vakutorima paseri pedzimba sevanhu vanenge vasitorinewo minda futi vazhinji vacho. Saka aiwa nhamo iri nevacross border traders yakaoma uyezve zvakonzeresa kuti vanhu vange vachiwana zvinhu zvakachipa. Ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza nemacross border traders vakange nhamo vatambura zvakanyanyisa nekamusava pekuti vanga vakungowana zvinhu kuzvitoro zvikuru chete zvinove zvinodhura.
Vajuru vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kuurayiwa nedenda reCOVID-19 wadzikira zvikuru munyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, South Africa nedzimwe dzakatenderedza Zimbabwe.
Zimbabwe vari kuvangurira vanhu maboda samukire zvinezvi kusina kana COVID iri pasi. Nambo vavari vavaccinate vayakakwira gavhumendi inofanwa kuti yavhure maboda ende nechimonita kuitimeasures.
Zimbabwe netarisiro yekubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% mukupera kwemwedzi unouya. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanga vasingakwanisi kudara mibvunzo parunhare ndokukumbira kuti vatumirwe mibvunzo padande mutande reWhatsApp asi vanga vasati vapindura mibvunzo atavatumira kusvika ataenda pamhepo. Asi nyanzvi munyaya dzeutano vazhinji uye vari chiremba panyanga kurefera hospital Francis Town muBotswana vaGodfrey Muzavazi vanoti vanhu havafaniri kumhanyira kumedza kutsenga vachada. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iye zvino tokupai maonero ehurumende yeAmerica. America inokoshesa Georgia seshamwari yakakosha uye kuramba yakamira semusambangwena mukutsigira huvepo hweGeorgia senyika. Aya mashoko akapikwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin parwendo rwavo ruchangobva kuitika ikoko kuGeorgia. Mumakore matatu adarika chirongwa cheGeorgia chekugadzirira kuzvidzivirira cheGeorgia Defense Readiness Program chaumba udzamu nekugadzirira asi chave kutarisira kupera mukupera kwegore. Chirongwa cheGeorgia Defense and Deterrence Enhancement Initiative ndicho chichatora nzvimbo yacho vakazivisa vaAustin. Mumashoko avo vaAustin vakati tichasimbisa chirongwa cheGeorgia Defense Readiness Program nekuramba tichivandudza boka rekudzivirirwa kwenyika kuburikidza nekusimbisa unyanzvi nezvikwanisiro zvinodiwa mukuzvidzivirira nekushanda pamwe neNATO nekusimudzira unyanzvi hunodiwa kusimbisa kuzvidzivirira kuburikidza nekuramba pachivandudzwa bazi rekudzivirirwa kwenyika reGeorgia pamwe nemauto eGeorgia. Vakati kubudirira kwechirongwa ichi kunoda kushanda pamwe pakati penyika yeAmerica neGeorgia kuitira kuti varambe vari mugwara kutevera zvinangwa zvavo. Vakati chibvumirano chekushanda pamwe chichangobva kusainwa naivo negurukota rekuGeorgia chinotsinira zvinangwa zvebazi rezvekudzivirirwa kwenyika zvekubatsira Georgia kuzvidzivirira, kumisa utsinye nekuendesa mberi kubatana kwayo nedunhu reEuro-Atlantic. Panguva imwe chete vakadaro vaAustin, hurumende yeGeorgia inofanirwa kuitawo bandiko rayo nekuwedzera rutsigiro rweAmerica kuitira kusimbisa utongo hwegutsa ruzhinji muGeorgia uye kugadzira shanduko yakakosha kuunza Georgia pedyo zvakanyanya nekumawirira. Gurukota vaAustin vakatendawo hurumende yeGeorgia nevanhu vayo nekutsigira kwavo mabasa eAmerica neNATO muAfghanistan. Vanhu vemuGeorgia vakaita basa rakakura kwazvo murwendo urwu vachishanda zvakaenzana nemauto eAmerica. Nyika iyi yakabhadhara muripo mukuru kwazvo nekufa kwevanhu 32 vakaurayiwa vachirwa nevamwe 223 vakakuwadzwa muAfghanistan. America inoremekedza kuzvipira kwavo uye inotenda vanhu vemuGeorgia mauto akarwa pamwe nemhuri dzavo. VaAustin vakati kushanda kwedu pamwe chete muAfghanistan mucherechedzo wekusimba kweukama hwedu nezvatinofarira nehunhu hwedu tese. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, zvikwata zvenhabvu muZimbabwe zviri kupinda mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League kwapera makore maviri kusina mitambo, asi paine mitauro pamari dziri kunzi dzibhadharwe pamagedhe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvenhabvu muZimbabwe zvere kupinda mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League kwapera makore maviri kusina mitambo, asi paine mitauro pamari dziri kunzi dzibhadharwe pamagedhe. VePremier Soccer League vaisa mitambo mipfumbamwe mudariro, asi vateveri vemutambo uyu vari kuchema kuti madhora 10 emari yekuAmerica kupinda munhandare kuona mitambo iyi akawandisa. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti nhabvu yemuZimbabwe inokodzera kubhadharwa madhora 5 chete kana mari iri pasi pemadhora 5 aya.
Ngavadzikise mitengo yavanhenginika yavataura iyi. Vaisawo mari dzinokwanisa kunge dzichibhadharika nemasapota edu.
Shondo rapera, veruzhinji vakaramba kupinda mudzinhandare kuona mitambo yechiduku Super Cup vachinyunyuta kuti madhora 20 aidiwa pamagedhe aive akawandisa. Asi mitambo yeligi iri kuenderera mberi paine mutambo mukoro muNational Sports Stadium mangwana pakati peBlack Rhinos neHighlanders. Murairidzi weRhinos Herbert Maroa anoti varuda kunyora peji idzva munhabvu yemuZimbabwe mwaka uno.
Chavanoda kuachivha kupera kwegore kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka, tikwanisewo kuwanawo vatambi vanozoendawo pakalendas, tiwanewo vatambi vanotengeswa kunze kwenyika uye tiwane vatambi vanomirira nyika.
FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kuvhura musangano nemutambo wakapfava pamusha payo neTenax muMandava Stadium. Zvikwata zvemuHarare, Dynamos neYada zvere kuedzana masimba muNational Sports Stadium asi nesondo. Murairidzi weDimbare Tonderai Ndiraya anoti vari kufara kuti mitambo yeligi yadzoka, achiwedzera iye kuti varuda kutanga nekukunda.
Chikwata chedu chiri kufara zvikuru uyezve vari kutarisira zvikuru kumutambo watakatarisana nawo watichatamba. Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Asi vavakidzani vavo veCapes United vari kutanga upenyu hutsva vasina murayiridzi wavo Darlington Dodo, apo vari kushanyira ZPC Kariba kuNyamunga Stadium mangwana. Dodo akadzingwa basa pakati pesvondo, asi mashoko ari kufamba ari kuti Lloyd Tembwe oyo ari kuHarare City ari munzira kudzokera kumakepekepe. Mimwe mitambo iri kuvhura musangano weLeague mwaka uno yakamira seizvi. Mugovera Chicken Inn vs Cranbourne Bullets, Ngezi Platinum Stars vs Blawayo City. Nesondo
Blue Whale Chips vs Triangle, Manika Diamonds vs Wawa. Makundano e Castle Laga Premier Soccer League akapesira kuitwa muna 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe mukuru uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM tirikutarisa nezve COVID-19 pamwe nemashoko ekuti sarudzo dzemabyelection dzingangoitwa muna kubvumbi gore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 uye vamwe makumi maviri nemumwe vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Zimbabwe Electoral Commission inoramba mashoko ekuti sarudzo dzemabyelections dzichaitwa muna kubvumbi gore rinouya, apo vanhu vanga voupemberera zvichitevera mashoko ari mugwaro riri kutenderedzwa pamadande mutande. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.